kama nijakunoona minister kwete mandatu kusondela pera isi. But ndisa ndawa wana tambi hita tumira timu kedu za zinewe wakuru wetu zesa. Mweko eduku ministry wanaona nesu magezi. Mweko ministry of finance. Mweko reserve bank. Izi tataka zironga chicho ki siku zewa kwa muna ita. Tinechi kwele ticha. Tinacho panei ama retail million ya takapadara. Baga taida utitino ma technical people edu wano taurana nao chona kuti. Sineta kuti. Zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Ndiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanza nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paini chairi kuwana here pari zvino?
No, chaimbowana ma400 megawatts. Vakazvindingi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari kuti.